mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu kuchirongwa chedu chanasi ini ndini tanono kawande ngiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri kuchirongwa chanasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango. Bato reMDC Alliance rinoti uori ndihwo huri kukanganisa nyika kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo nezuro. Nezuro kwekare vanhu vanomwe 7 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 8276. Vapora munyika vari kuita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 7797. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZANU-PF. Mapato ezvematongerwo enyika ane maonero akasiyana panyaya iyi. Vanopikisa vanoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union neAmerica nekuda kwekutonga nedemo. America inotiwo zvirango zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani avanochidzana nawo vachipomerwa mhosva yekuchikora kodzero dzevanhu. Asi vamunangagwa vakatura mashoko kunyika vachiti chimwe chinangwa chezvirango ndechekuda kupidigura hurumende yavo.
Sanctions have limited Zimbabwe's capacity to respond to the COVID-19 pandemic. However, we are grateful to those nations and organizations who have stood by us and supported us in fighting the pandemic. Sanctions are without doubt a form of aggression against my country and a tool of regime change.
Zvirango izvi zvakakanganisawo zvakare Zimbabwe muurongwa hwekurwisa chirwere cheCovid-19. Asi tinodawo kutenda kune masangano nedzimwe nyika dzakabatsira. Zvirango izvi zvakananganawo nekuda kupidigura hurumende yangu.
The cyber attacks on my country are built on gross falsehoods and non-existent narratives of a nation in crisis. I would like to once again reiterate that there is no crisis in Zimbabwe.
vamunangagwa vakatenda onyika dzemusadak nekumira nezimbabwe.
This year's anti-sanctions day is being held under the theme resilience, solidarity and progress in a sanctions environment. This theme is appropriate as it speaks to the difficult road Zimbabwe has traveled as an independent and sovereign nation. Surviving under the baneful shadow of sanctions has not been easy for us. Our people have borne the brunt
gore rino mingindira ranga rakanangana nekurwisa zvirango izvi kunyange zvakaoma uye kuti nyika itutume munguva yakaoma kudai. Dingindira iri rakakosha zvikuru kuti tasanhoroondo yeZimbabwe kubva mukurwa kuti iwane kuzvitonga kuzere.
Let us never doubt the certainty of our victory over these illegal inhuman embargoes.
Ayo mashoko avamunangagwa arikurambiwa nebato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti zvirango handizvo zviri kudzosera zvinhu sure, vachiti Zimbabwe iri pakaoma pamusoro pekutadza kutungamira kwavamunangagwa. Asivo vavanangagwa nehurumende vari kuti zvirango zvakatemerwa izvi zviri kukanganisa vanhu veruzhinji namabhizimisi.
Veruzhinji vapi? Tisu veruzhinji, tisu guru vanhu vacho, tisu povo yacho. Yatikanganisa vapi? Hatidi kuenda mezo, tiri kuenda kubrigen isu. Ivo ndo vane mari vano vakaunganidza vakaviga mari dzenyika dzikafrizi mukurudza kuda kuteerera kuti vatore mari dzavo dzavano vakataukoko. Ndonyaya iripo chete yavari kuchemera kuti vane mari dzavanoziva dzavakaviga ukoko dzikafrizwa nenyaya yekutyora kuzvora dzevanhu. Isu tiri kuchemera sevana vazimbabwe, asi zvinhu zvinonetsa kuti nyaya yemagasini ipere. Toda kuti nyaya yekubiwa mari yenyika ipere, nyaya yestate capture kumbunyikidzwa kuti dzevanhu kupere, kushandiswa zvisina kunaka kwemauto, kushandiswa zvisina kunaka kwepolisi, kushandiswa zvisina kunaka kwevasori, kushandiswa zvisina kunaka kwekoti kwepalamendi, zvipere. Ndo zvinhu zvatiri kuchemera muno muzimbabwe. Hapana zvimwe zvatiri kuchemera. Ivo havadi nei kuteerera zvikutaura vanhu. Ivo vatakumanikidza vanhu titeererei titeererei, asi ivo vasi kuteerera vanhu. Vanhu vakutaura zvari kutaura kuti Zimbabwean lives matter. Havasina kuteerera nei. Varofunga kuti machechi vari kutaura vanopenga here? Varofunga kuti vastudent vari kutaura vari kupenga here? Varofunga kuti madoctors ari kutaura ari kupenga here? Varofunga kuti mateachers ari kutaura ari kupenga here? Ivo chete chete ndo vanoziva zvinofanira kuitika muno Zimbabwe. Zvinhu zvavakutaura zvekuti masanction vachinyevera vamwe.
Tinoonawo sangano resadhaki richibatana nehurumende vachiti zvirango zvakatemerwa zvozvifanira kubviswa. Munoti inazvo?
Hapana chinombototi kubatana. Ndebungo munoziva vanhu muchimwa mese hwahwa moti kana ungaka even akanzi wabatwa nechakati chakati munongoungana muchikuvhu batana bata nekuti munobvumwa mese hwahwa. Asi hapana hakuna kana sadhaki inosambura chinozi sadhaki sadhaki country vagare vemu vero zvokuti hanzi kwai nhingi shamwari yangu yazvoti zvakati. SADC countries vanhu varimo SADC vese munoona pakabuda nyaya yekuti Zimbabwe lasa SADC yese yakadaira, Africa yese yakadaira kuti gadzira zvinhu muZimbabwe. Saka chakakosha kwatiri vanhu vemuSADC, kwete kuti vanhu vanonga vachifara vese vachimbobuta zvakadaidai vese. Handiwo vatinokoshesa, isu tinokoshesa vagari vaite macitizens eSADC. Ndo vari venyika, ndo vanhu vatinodvari kusapota macitizens eZimbabwe, ndo vari kusapota kuti muZimbabwe muve nerunyararo, muZimbabwe muve nebudiriro. Ndo vanhu ndo SADC iyoyo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hatshwayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti zvirango zviri kutadzisa Zimbabwe kurwisana necoronavirus, Dr. Evans Masitara weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vanoti zvirango zviri kutaurwa navamunangagwa hazvina zvazvinokanganisa munyaya dzezveutano, vachiti pane masangano akazvimirira mazhinji ari kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Ndinofunga kuti nhau yemasanctions ikuramba ichishandiswa seexcuse yemapoor priorities nepoor governance nekusarongeka kwehurumende. Sezvatangoona mumapepanhau, pakaitwa COVID, maorganization akaita sana WHO, UN neamwe makampani vakaisa mari muZimbabwe yekubatsira towards kuti tibatsirikane panhau dzeCOVID. Asi tinoona kuti nyaya dzecorruption ndodzakaita kuti mari iyoyo isashande zvayaifanira kushanda. Public knowledge kuti aimbova health minister akatodzingirwa nyaya idzodzo dzecorruption, asi hapana akasungwa. Saka isiona sokuti maexcuses ekungopomera masanction, but nyaya iripo yenyaya yekusarongeka nenyaya yecorruption ndoyekuita kuti even COVID yacho tisadhile nayo zvakanaka, even zvipatara zvedu zvisashande.
Kana tingatarisa zvirango zvacho izvi, zvingabata nyaya dzezveutano sei muZimbabwe?
Ndinozondinesa kunzwisisa because panotaurwa ema embassy ema western countries vachanenge vachitaura kuti aiwa izvi zvirango izvi zviri pama individuals ezanup f, ndo vasingagoni kutravela, ndo vasingakwanisi kudila kuti makambani avo adilire nemawestern countries, uye ami yedu haikwanisi kutengeserwa futi kubva kumawestern countries. Asi pakunoya kuhealth, tinoona futi kuti mawestern countries acho through madifferent NGOs vakusapota health yemuZimbabwe to the tune of millions per year. Vane maprograms aanoita direct funding, but on government side haisi kuprioritiza health. Then voturn around vobva vada kublama masanctions, which doesn't make much sense to me.
Imimi sana chiremba muZimbabwe, masanctions ari kutaurwa aya akambozvirengawo here mashandiro amunoita muzvipatara kana kuti mumasejari mana chiremba?
Tinotozviringa kushanda kwemahospital nemashandiro edu sana chiremba kushaikwa kwezvinhu, ende nguva nenguva vana chiremba vanotomboita mastrike, vanotomboita mameeting even at the highest levels vachitaura kuti muzvipatara umu hamuna zvekushandisa. Tobva panyaya yezvekushandisa koya nyaya yemasalari yave nenguva even masalari acho asina kukwana, vanoti vanoda enda kupasa kwacho kuti vanobatsira vanhu. Zvekushandisa zvacho hakuna nekuti hurumende haisi kuprioritiza kutenga zvinhu izvozvo. Chavanoda maybe kutenga mota, votengera maRange Rover kune mashefu ekuhealth services board, asi muchipatara hamuna mabandage, hamuna betadine. Saka kuzoti nimwe kublema masanctions asi mukukwanisa kutengerana maRange Rover hazvimeki sense.
Avo vange vari Dr. Evans Masitara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rights vari parunhare kuKenya ne Studio 7. Nyerera dzinochengetwa naGogo Online watiwa kuAtlas Compound kuMount Hampton dzaita rambo rakanaka sezvo dzawana ari kuvabatsira kugadzirisa dzimba dzavo mvura isati yaturuka. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanoita zvemutambo nekuimba muzvare Felistus Murata, avo vanozikanwa nezita rokuti Amai Titi, ndivo vari kuvakira vana ava dzimba dzekugara. Vanoti vakasundwa kubatsira nherera idzi mushure mekunge vanzwa nyaya yedambudziko radzo munhau dzaingotenderera pamadande mutande nemudzinepfenyuro dzakasiyana siyana. Mushure mekushanyira nzvimbo iyi, Amai Titi vanoti vakabva vakumbira shamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuti zvivabatsire.
Ndinofara zvikuru kuti ndinofara 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 kuti ndinof kuiswa mainbox kuna kawani achiti pabuda vitu saka ndo vandaona tujeshua kwanga kune need ku Mount Hamden ndoba ndaenda ndakatanga ndaenda ndirindeke ndakazvimirira ndoba ndaspenda something like $1,000 ikatenga grocery ye $500 ndakasvika nchinopana gogo nezvimwewo zvaidiwa nembatya nichibva mupocket mangu ndapedza izvozvo ndobva ndazaita live ndichiapproacha my social media handle ndobva ndati ndachibatsiranei saka vekudiaspora vakazotanga kuusa madonations avo through inini ndichigara ndichienda po ndichiendesa hembe ndakaendesawo mablanket akabhadharwa nevanhu vekudiaspora tikaendesa mvura nekampani yangu inonzi Enrisha Holdings kampani yebrada yangu tikanosupplya clean water tikasupply mablankets tikasupply 72 maboxes e clean oil tikasupply chibage nehupfu about 50 bags zehupfu tikasupply mbatya nevamwe mateenagers angaripo tikatorawo hembe tikanovapa
vamwe vanochengeta nherera idzi kogo Grace Mikion avo vakaratidza Studio 7 dzimba dzaigadziridzwa dzacho vanoti vana vanorumwa nenhata uye dzinopinda mvura kana kuchinaya
tine kuru yanamaititi ndo iri kugadzirisa denga nekuplasta saka pangosara portion iyi nekuturika denga nekuzogadzirisa rimwe side iri nekuti vana vanga vakurumwa netunhata tumakonzo
hurumende yakambotora nherera idzi nechisimba kwevhiki nhatu ikadziendesa kunzvimbo dzinochengeterwa vanoshaya asi ikazodzidzosa ichivimbisa kuti bazi rezvemagariro evanhu raizodzibatsira nezvekudya uye kuvawanira nzvimbo yekuva kira musha uri nani pasi pekanzuro yezvimba asi zvose izvi hazvisati zvaitwa gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti chikafu chakavimbiswa nehurumende chaifanira kuenda kuvabereki chaivo vevana ava sezvo vainge vatenda kudzokera kudzimba dzavo vanoti kuti vanagogo ava vapiwe pekuvakira vanofanira kunge vaine magwaro anodiwa ndakamirira Studio 7 Mount Hampton ndini Kiri Mutsamira
tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi ZimLife.com ine nyaya pamusoro pekushaya kwemuimbi Repa Calvin uyo akashaya mushure mekurohwa nemotikari isina kumira nemusi wemugovera asi akazosvika kuchipatara chemupindo atoshaya Herald rinoti zvikoro zviri kuvhurwa nhasi kuvadzidzi vachanyora bvunzo dzegrade 6 form 3 neform 5 gore rinouya Daily News rinoti mauto nemapurisa vakagadzirira kumisa kuratidzira kweMDC Alliance pamusoro pekumbomiswa kwesarudzo kana kuti by elections dzekutsvaga nhengo nemakanzura eMDC Alliance vakadzingwa nebato reMDCT riri kufanotungamirirwa namusvare Tokozani Kupe muDaily News mekare vaimbi vagurukota muhurumende neumwe wevakuru vakuru mubato reZANUPF vaJudmas Mutasa vanoti kusagadzikana kuri mubato iri kuri kukonzerwa nevakuru mubato iri vari mupolitibro nemakurukota ehurumende Newsday rinoti panyaya yegukura hundi vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kunyarara asi vaterere zvikuru yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pamusoro yemhuri yezimbabwe tinoti makwazivaikwazivai vashamarari vana mukoma jonga kandimire handakatarisa hangu nyaya iyi yehurumende yedu iri kutonga iyi ndosina zvairi kumboita zvachisikana kutete zvairi kuita madzana mbwanana airi kuronga hatomboshanda ndivangati kwai obhana hyusa iro ririro rakatobata nyika vari kuita mabhizinesi vari kutosimukira nekuda kwehyusa piri renyu zvimudhora ramakaisa harisi kana kumboshanda kana kahwani zvokuti zvamuri kutaura zvokuti kwai hee tobhana hyusa hyusa yedu makabvira rini gore ripi ramakabva muchingozama kushandisa mari yenyu bati makakundikana hapana zvamuri kumboronga tatichikumbira kuti behurumende dei aronga zvinhu zvimwe kwete zvairi kuronga izvi kutitambura isu vana vezimbabwe nedzimwe nyika tirikupoya zvishuva mabhodha hatingambokoni kupoya nekuti nyika yedu haina mabasa hatisi kurarama zvakanaka mabhizinesi acho haasi kufamba munyika medu nenyaya yekuti hatisi kushandisa mari yedu zvakanaka imuri kubhana hesi saka tingararama sei muzimbabwe macho topoya mumafenzi vamwe ari kufira munana Limpopo vatenda hangu ndeti wadouglas
zvaikwazvai pastudio 7 apo makadiini watiriri mose nana mukoma blessing zuri wana tanonoka wande ana jonga kanembiri ini ndinoitwa sarudzai mutsikira sarudzai mutsikira musikuru wabheneta mutsikira musikuru wabheneta gutuza wekwarugoi pamasitoro ini ndiri kupopotawo pamusoro pemuhuro wematicha katisangotarisei saidhi reudu rekuti dai vana vadzidzi asi titarisewo saidhi rematicha wedu wei maticha anonzwisisa tsitsi wedu wei kamari kavari kutambira imajini anewo vana vari kuzvikoro vanorarama sei nyange akanzi ane vana vari paday school chaipo haakwanisi kubhadhara fisi yemwana because ipapa pamari yaari kuhora inongokwanisa kubhadhara fisi yemwana one wamwesa kana aina vari usekondari kana mumakoreji oita sei maticha ari kutisatsitsi masabhuku budai mukati mazvo nemadziso emushatengo ine nezanupf ba imi muri wekutonga mavhireji kwete kutonga maticha maticha ari kudzidzisawo ana kwete kuti imimi hazvisi zvemisangano bai kana maona zvichiita imi masabhuku chiendai muzvikuru munochorechokuzvitichawana
mamukasei pastudio 7 vateereri navashamarari vose hatinokudai chaizvo nenhau dzakanaka dzamunotipa ini ndinonzi Mupofu ndiri kuno kuKwaZulu-Natal vakomana ndaita mubvunzo ini ndibvunzireiwo mubvunzo uyu kuda masabhuku pane mamwe anoteerera studio 7 namadzishe vandibatsirewo kuti maqualifications avo ivo avanodaro kuti maticha achivhundudzira maticha kuti asi kuenda kubasa maqualifications avo havakwanisi here kuti vaite iwo maticha iwo masabhuku acho namadzishe vangoita ivo havo maticha vaona kuti zvino dzimba sei kuti munhu asevenze asingawani mari mwana wake achitambura achinonga zvosvenomuromo ivo vongo vanhu vanoziva here kuvanza kunoita kudzidza tora nguva yako uchiita macommitments ose maassignments wongouya una kana chaunopiwa mhuri yako rarama ichitambura iwe uchisevenza masabhuku namadzishe please regai vadzidzisi vapiwe mari regai vataurirane nehurumende vapiwe mari inovakwanira kwete kudzvanyirira vanhu nokuti munosapota zanupf no
kana pafuta pana wekorona mutaura panhau yekorona pahumana paa tida kutaura chokwadi cho vamwe mafiga akungobuda ekorona irunzi iri kuitika vanhu vari kubatwa nekorona korona zimbabwe kuma mwete ndekunyepa izanupf yozama kuda kuti munyika vanhu vasasununguka vasaita musangano vasaita nhikiri nhau yemabyelection nauda kuitwa pamberi apa ndiyada kuvharidzira wonyepa kuti zvanonzi chirwere chekorona chichiri kutekeshera munyika vachipa manhamba ekunyepa hakuna zvakambodaro mana vanonyepa vanhu vanonyepa da kunzi mushure chodo ngambondidanani pavanotesta vanhu vachitione zvisho kuti vanhu vanenge vabatwa chokwadi kana kuti ndizvo kutaura kuti vawane kuti varambidze kuti vanhu vaungane varambidze vanhu kuti vanhu vaite maprimary election varambidze vanhu kuti vaite zvavanoda ivo zvavanoda ivo nezvada kuti zviitwe zvido zvavo kwete zvido zvevanhu kwete havaiti zvido zvevanhu vanhu vaivanhu vanoita zvido zvavo ivo munyika yevanhu vese vanhu vachie zanupf muti kuita sei nyika yanganaka here ikakura nyika ivo hakuna zvadaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica America ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Paris zvino vanhu vanopfuura 60 emamiriyoni evanhu vakatovhota musarudzo iyi. Umwe wevakavhota chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reVirginia vaDan Moyo avo vatabvunza pamusoro pekuvhota kunoitwa muAmerica.
Yeah, maelections emuAmerica kunoku anotorwa seriously nevanhu vepanapa. Tinoona even coverage yacho inoitiwa mumaTV stations nemadebates angaichiitiwa nemapresidential candidates iye president incumbent president Trump na challenger wake Joe Biden. Tikuona vanhu vari kutokomita kutomeka sure kuti vari kutovhota early because most states akavhura kuti vanovhota early. Like isusu kunoku kuVirginia isusu tatovhota this week, tikatomeka sure kuti vhoti yedu inofanira kucounta. So to go on around the streets, millions and millions of people are still voting in advance before Moscow 3, which is the official date you could vote for on this.
Kana makatarisa mafambisiro arikuitwa sarudzo dzacho dzokuvhota idzi, munofunga kuti kuAfrikawo kana kuti kuZimbabwe pane chatingadzidzawo here kana takatarisa zviri kuitika muAmerica?
Zvakawandastereki zvatingadzidze senyika yeZimbabwe, especially transparency nedemokrasi yatiri kuona kunoku. Because kuno kuAmerica munhu wese vhoti yake inonyatsokaunta and vanhu vanotovhota freely. Hakuna intimidation, hakuna zviya zvekutyisidzirana. Kana munhu achienda kupolling station anoenda akasununguka ende iyezvo hakuna madispute atinoona sezvinoitika kuZimbabwe. Zvatakaona nemaelections a2018 akakontesteiwa akapedzisira asvika kukoti. Toziva kuti kunoku yes kwakamboitikawo tikatarisa kumashure George Bush versus Gore because maelections acho were very close kuti viva decided kuti akahwina ndiani akapedzisira asvikawo kusupreme court. Asi for the most part maelections acho ari smooth, maresults acho anobudiswa on the same day of the election is they are being counted. So as fanana nezvekumusha zvokuti tinoremembe imwe election yakatora mwedzi wese muna 2008 mwedzi wese kuti kuanaunswe kuti yakahwinwa nani. Saka Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda sereki nekubatwa kunoitwa maelections muno muAmerica.
Pamakavhota Mr. Moyo, makanzwa sei? Chii chamakanzwa pamakakwanisa kuvhota?
I think kuvhota kuno kusimbisa, kuno kupa empowerment. Unoya sounzwa empowered kuti you are making a contribution mudemocracy muno muAmerica, kuti your voice is being heard. So it's really chinhu chakakosha sere, chiri very special. And maAmericans, they take it very serious. Havaiti zvokutamba nevhoti yavo and they want to make sure kuti voice ravo rinozvika. So chinhu chinokuitisa kuti ufeel you are part of the citizenry. Une voice newe zvaunofunga nezvaunoda kunotozvisiya pabaloti ipapo.
Ava vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reVirginia vaDan Moyo vari parunhare neStudio 7. Vakomana vaimba zvinofadza zvikuru, Four Brothers nekambo kavo Mbereko Yakaramba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 233 nevanomwe 237. Zimbabwe nezuro yakacherechedza zuva rekurwisana nezvirango. Bato reMDC Alliance rinoti uori ndihwo huri kukanganisa nyika kwete zvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.